Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 28/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika rinoumba komiti ichaferefeta uori muvakuru vakuru veZimbabwe Travel Authority. Varimi vochema-chema nekukwira kwenyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwemombe dzavo.
Mapati vakatita kwaita kuve mabhanditi chaiwo kuita kuve vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika. Musi watakasungwa takaenda nerori vanhu vachimiwe nemvura, vanhu vachinyorova, hazvina kumira zvakanaka.
Nhasi tichakupai hurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reCitizens Coalition for Change vari umiriri wemukobha vaAmos Chibaya vachitsanangura nezvemagariro avo vari muhusungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vanxovizita Mangaliso Ndlovu nezuro vakadoma komiti yakakosha yevanhu vashanu ichaferefeta kuona kana vakuru vakuru veZimbabwe Tourism Authority vakaita zvouori mukuzvipa mazimari ekubatsirika munguva dzeCovid-19 anosanganisira mari yekushandisa kumazororo pamwe nekuzvitengera chikafu. Komiti iyi inonzi ichange ichitungamirirwa nemunyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vari sachigaro uye iine vamwe vakuru vemuhurumende kubva mumapasi akasiyana-siyana. Komiti iyi inonzi ichange ichitsvaga kuona kuti mari dzekubatsirika idzi dzakanga dzabvumidzwa here uye dzakapiwa zvichienderana nemutemo wePublic Entities Corporate Governance Act here. Asi vanhlovhu vaudza Studio 7 nhasi kuti havasi kuti pane uori hwakaparwa, asi kuti vari kufungidzira kuti pangadai pakaitwa zveuori. Vati kana pakazoonekwa kuti pakaitwa zveuori, ndipo pavachazopinza komisheni inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti hapana zvitsva pane zvaitwa izvi, vachiti zvinongoperera mukutaura pasina anosungwa nenyaya dzekuita zveuori muhurumende.
Chekutanga chatinofanira kunzwisisa ndechekuti izvo zvinhu zvinongogara zvichingoitwa mumapazi ehurumende kana kuti muhurumende kuti vaise makomiti akafanana neiwayo, asi chinozobuda hapana. Tingangoona hangu saminista aruda kungoitawo zvinoitwa nemamwe maminista kana pachinge pabuditswa nhau dzeuori mune mamwe mapazi ehurumende aanenge ari pasi pake. Matanho atorwa iwayaya matanho angogara achingotorwa nehurumende. Saka isusu sebazi rinoonawo nezvekurwisana neuori, hapana chitsva chatinoona chichabuda pamusoro pedanho iro riri, nokuti hapana atinomboona achizoenda kana kuti achiiswa pamata redzi mosha kana kuti nyangwe akaiswa hake pamata redzi mosha, asi nyaya yacho inozongofa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa muri kuti hapana zvitsva zvinhu zvagara zvichiitika mumapazi ehurumende. Tingati here panenge pachizowanikwa vanhu havasina mhosva dzavanenge vapara?
Nyaya dzeuori dzakatekeshera muhurumende uyezve mapazi ehurumende. Chinonetsa ndechekuti vashandi vehurumende vanoona zvinenge zvichiitikawo kune vakuru vakuru vari muhurumende kuti nyaya dzeuori dzinongoramba dzichingoitwa pasina munhu ambosungwa. Saka chidokwa dokwa chekurwisa uori kana kuti chekuda kugara upenyu huri pamusorosoro chakanyanyisa mune vashandi vehurumende, ndokusaka muchiona vakuitawo mapitse kana kuti makwikwi nevamwe vakuru vari mushandira muhurumende. Saka kana pasina urongwa hwakati chikiti kana chidokwa dokwa chinofanira kuitwa nehurumende chekupedza uori, nyaya dzakafanana neidzodzidzi tichangoramba tichidziverenga tichidzona dzichiitika, nekuti hurumende haina shungu kana kuti political will yatinogara ichingotaura iyaye yokurwisa uori. Vanorwisa uori pamuromo chete kana kuti mumapepa, asi zvinenge zvichiitika pasi apapa zvakasiyana nenge zvichitaurwa nevakuru vehurumende.
Vanga vari vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunhare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union rinoti varimi vose vekumaruwa pamwe nevemapurazi vari kushishikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita nyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwezvipfuwo zvavo zvikuru mombe. Mutungamiri wesangano iri amai mai wePGT vanoti mbavha dzemombe idzi dziri kuuraya mombe dzichitora imwe nyama dzichisiya imwe mumasango madziri kuurayira, vachiti dambudziko nderekuti kune vanotenga nyama iyi zviri nyore, izvo zvinoita kuti mbavha dziwane simba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dambudziko rekubiwa kwemombe idambudziko riri kushungurudza varimi vemombe zvikuru. Varimi vari kurasikirwa nemari zhinji pamusana pekubiwa kwemombe kumaruwa nemumapurazi. Chinonyanya kurwadza ndechekuti mbavha idzi dzinouraya mombe votora nyama vachisiya mabhonzo, matumbu nemaguru zvemukati, vozonotengesera vanobika mumadhorobha avo vanotenga nemutengo wepasi zvikuru, asi vachiziva havo kuti vari kutenga nyama yemombe dzakabiwa.
Zvii zviri kuitwa nemapurisa pamwe nevarimi kudzivirira dambudziko irori? Tiona kuti riri kuramba richitekeshera, amaijiti.
Mapurisa pamwe chete nevarimi kana vari mumabhizinesi emombe vana makomiti anonzi BAST, Business Against Stock Theft, aya anobatsirana nevarimi namapurisa kuchengetedza zvipfuyo. Dambudziko riripo ndeyokuti vamwe vedu havakoshesi kuvawo nhengo yemapato aya, asi ari makomiti anobatsira zvikuru panyaya yekuchengetedza zvipfuyo zvedu.
Tingati here mitongo iri kupiwa kune vanenge vabatwa vachiba mombe haina kusimba zviri kuita kuti vanhu varambe vachiba mombe idzi?
Mitongo iri kupiwa vapari vemhosva vezvipfuyo ndinoona yakakodzera kuva zvairi, nokuti ndinoona sokuti kuwedzera mitongo handizvo zvinoita kuti zvipfuyo zvisabiwa. Ndinofunga kuti zvimwe zvacho inyaya yokuda kupfuma nekukasika, nokuti vanoona sokurima riri basa guru rinotora nguva kuti vawane maretenzi. Vamwe vava neunyope hwekushanda, vanoona sokuti kuba kunoita kuti vararame.
Ishoko ripi ramungasiyira varimi nevateereri pane ino nguva takatarisana nayo nyaya yekubiwa kwemombe iyi?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti ngativei vigilant nekuchengetedza zvipfuyo zvedu. Tishande pamwe chete namapurisa, tibatsirane nekuteedzera mitemo yetrespassing, tichisosawo nzvimbo dzedu.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vari parunhare kumacheke neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nemuvhuro kuti tinzwe kuti nyaya dzekubiwa kwemombe dzakwira zvakadii kana kudzikira zvakadii kubva mugore rapera, asi vanoti mapurisa ari kuita zvose zvaanogona kurwisana nedambudziko iri.
Nyaya dzemombe dziri kuhongwa, asi mapurisa vari kuita mapatrol, mapurisa vari kudzidzisa vanhu mombe dzichengetwa sei. Ndofunga ndinokwanisa kutaura musimandi kuti titi isusu nyaya idzi dzakakwira kana kuti kwete. Ndaona ripoti yedu yekupera kwegore.
Tiri kunzwawo kuti ivo vari kuba mombe havari kuwana simba rekuba mombe nekuti vari kuwana kwekutengesera nyama kune vanobika munzvimbo dzakasiyana siyana dzinotengeserwa chikafu. Mapurisa ane zvaanokwanisa here kuita kuona kuti ivo vari kubika chikafu vatenga nyama kune mabhucha akanyoreswa?
Mazuva apera aya mapurisa akaita yatoti pachirungu maredi kuvanhu vese vanotengesa masadza nzvimbo dzakasiyana siyana madhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Dana Gwere, Masvingo nedzimwe nzvimbo, tikasunga vanhu vakawanda. Zvinhu zvatogara tichiita, tichaendera mberi tichizviita. Tinongokurudzira vanhu kuti ngavatenge nyama kumabucha anima permit, mabucha anima resinisi. Zvinobatsira kuziva kuti wani vanhu vasotengeserwa nyama ine zvirwere here. Chepiri vanhu vasotengeserwa nyama yakabiwa here. Ndo zvimwe zvatokodzera veruzhinji izvozvo izvo.
Tinozwawo kuti kune makomiti anoitwa nevarimi vachishanda nemapurisa. Zvii zvamungaitawo kurudzirawo varimi kuti vange vachipinda mumakomiti akadaro iwayo?
Nzvimbo yega yega ine varimi kune mapurisa. Ngavatore mutana vapinde kumakomiti aripo iwavo. Zvinobatsirawo mukurwisana nenyaya dzekubiwa kwemombe.
Vanga vari mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, nepfenyuro yenyu yamunofarira Studio 7 yava kuda kuparura zvirongwa zvitsva zvichange zvichitepfenyurwa nemusi wemugovera nemusi wesvondo. Tichange tichiburitsa nhau dzekumaruwa nemusi wemugovera uye nhau dzakanangana nemadzimai nemusi wesvondo. Chirongwa chimwe chete chinenge chine maminitsi makumi matatu. Mune mazita here amungape zvirongwa izvi? Kana muine mazita munofunga kuti ndiwo anokodzera kupiwa zvirongwa izvi, titumirei mazita acho. Kana zita ramunenge matumira rikashandiswa, tinokupai mubayiro weredhiyo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Miriam Madziva Sibanda, avo vanova ivo mumwe wevapepeti venhau vakatanga kushanda neStudio 7 makore makumi maviri apfuura. Nepfenyuro yeStudio 7 yakasvitsa makore makumi maviri tichipfenyura nezuro.
Tinodofadza kuti takatanga chinhu chakange chakanaka, takwanisa kurarama makore saya tichikura. Nokuti ndinoyeuka kamazuva takatanga Studio 7 yanga isina mutsindo waya nayo iko zvino. Asi zvinhu zvinongofadza uchitarisa mashure kwatakabva masorero taita nhau nekuzotumira nemaitirwo acho azvaakuitwa iko zvino. Aiwa, takabva kure. Asi zvinongoratidza kuti nyange isusu tirisu takatanga zvedu, imimiwo makazouya muchienderera mberi nebasa, muri kungoenderera mberi nebasa muzvakanaka, uye mhepfenyuro iri kukura ichibatsira kutaurira vanhu vari kumativi mana enyika zviri kuitika nerimi dzavanokwanisa kunzwa vachizvinzwawo iwo panhepfenyuro. Pane kungonzwa vatungamiriri chete kazhinji ndo vanopiwa mukana yekutaura.
Mungatimi zvii zvanyanyosanduka pakutepfenyura kwamakatanga muchiita nezvamakuona zvaakuitika mazuva ano?
Ndofunga maitirwo azvaakuitwa. Ndinoyeuka mazuva atakatanga pantume yaya vanonzi pachirungu marekodha airema chaizvo, aida mabhatri, aida disk acho uye kuzogara pasi kuti unyore ugotumira tainge tisina masaisai kana kuti internet connection pachirungu taitoenda kune ainzi internet cafe wotumira nyaya yako neemail womirira kuti igadziridzwe ikoko kuWashington yodzoka mainheya wozomhanya kuchienda kumba womirira kuti ufonerwe kugoita recording asi uchitarisa iko zvino zvizhinji zvinhu izvi zvaakukwanisika kuita parunharembozha nekuti masaisai aripo panharembozha ipapo saka ndivaona kunge zvareruka kana kutora vanhu vachitaura zvaakungoitwa zvese parunharembozha saka ndozvimwe zvinhu zvatirerukei izvozvo
tombotarisa izwi remadzimai panhepfenyura muri kuona rawedzera here kana kuti pane zvimwe here zvingaitwe kuti izwi remadzimai riwanikwe richinzwika
zvati kwirirei Marvelous asi pachi nemukana wekuti izwi remadzimai riwedzerwe nekuti ukatarisa uwandu hwemadzimai uye kuti mukurarama ndovane mutoro mukuru wekuona kuti nyika iyo inova inotangira mumhuri mhuri dzamira muvana vadya vateka zvese zvakatarisana nemadzimai asi ukazoona kunoitwa mitemo inobata mararamiro edu madzimai hatisati tanyatsosvika pekuti tingakwanisa kunge tichikwanisa kuvandudza mutemo tiri tega tikati ngatimirei semadzimai tiri kuda kuti ichi chiitwe tinova chinhu chichiri kutoda kuti madzimai ashande pamwe chete kwete vari vega asi vaunze varume pamwe chete vavatsigire vaone kukosha kwekuti madzimai apihwe mukana wetaura zvavanofunga zvavanoona mararamiro avari kuita nekuti tinoti anoziva kusvina kwesangu ndiye akaijeka saka madzimai anoziva kuoma kweupenyu naizvozvo vane masolutions ekuti zvingagadzirikwe sei upenyu hugorerukira munhu wese
tomboti pane vamwewo vechidiki madzimai vari kufungawo kuita basa iro rekupepeta nhau ngavapawo kurudziro yekuti chii
kurudziro ndeyekuti mikana iriko asi inoda kuti unge uri munhu ari kuziva zvauri kuda nekuti miedzo yacho irimo yakawanda mubasa rekupepeta nhau udzvinyiriri hwatingati uya pachirungu sexual abuse iriko zvakanyanya zvinova zvinhu zvinofanirwa kuti munhu kana uchinge wati uri kuda kuita mutenhau unofanirwa kunge uchizviziva izvozvo abuse yacho inotanga pamashandiro amunoita nyaya dzaunopiwa kunzi unyore semudzimai unogona kuona kunzi iwe haupiwe mukana wekushandawo panyaya dzinogona kunge dzichinzi kana iri pepanhau dzinoenda papage 1 dziya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemurongi wemisangano mubato reCitizens Coalition for Change uye varumiriri vemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya kuti tinzwe kuti vanga vachibatwa sei vari muusungwa
majonga mapati vakatita kwaita kunge mabhandi tichayo kuita kunge vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika zvakaoma ndingati musi watakasungwa takaenda nerori vanhu vachiniwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka taenda kumasales epaharare central haasiri kushanda ese hakuna mvura hakuna zvakare matoilet regai ndiende mberi ndichiti tazoenda kuHarare Remand Prison mukomajonga masales aripo anofanira kuti vanhu vagare vari 40 asi taigara takatsikirana sembeva dziri mumwena vanhu vari kuma150 180 vanhu vachirara vakamira toenda zvakare kubva kuHarare Remand Prison toenda kumagare dzimosva motokari dzinoshandiswa dzofanira kunge dzine vanhu kuma80 asi taipinda tiri kuma200 mota imwe chete vanhu vachipikirana zvakare vamwe vachifenda saka ndingati mabatiro ataita asi mabatiro evanhu vasina mhosva yavakapara taita tunge vanhu vakatoita mhosva inosisa
Asipatina mhosva takapara mukoma jonga.
Chichinga aita kuti mufunge kuti maibatwa zvakashata. Tichiona kuti vasungwa vese vanenge vachingobatwa nenzira imwe chete.
Izvi chinangwa chevanhu ava madzinyangwa. Ndeche kuti tinge tichidzokera sure nehondo yedu yeshanduko. Tine tichidzokera sure kushandira vanhu veZimbabwe kuti vaone ramangwana rakanaka. Asi regai nditi mukoma wangu hatidzokeri sure kuti munyika muve neshanduko inonzwa kubudiriro. Munyika mune neshanduko inonzwa rufaro. Munyika mune neshanduko inonzwa hurumende yevanhu.
Tosvika pamhosva yamaya muchipomerwa imi. Makatambira sei mhosva iyoyi?
Chokutanga regani kugadzirisei mukoma jonga. Chonzi mhosva ipapo hapana. Nekuti misangano yekuitira mudzimba inobvumidzwa. Hakuna mutemo munyika yeZimbabwe unodzivisa vanhu vaite misangano yavo paprivate place. Pamba ite private place. Hamutinzi muzivise mapurisa. Saka hapana mhosva yatakapara. Vakapara mhosva ndeavo vakasungwa vasina mhosva.
Asi kana muri kunzi mamuine chinangwa chekukonzera mhirizhonga kuungana kwamaiita vachibaya.
Icho ndo chinangwa chevakatisungwa. Chinangwa chedu isusu chaingova tokuita musangano wedu. Maitiro atinongoita nguva nenguva. Chinangwa hatigoni kupihwa kuti mamutibata chinangwa takati. Nekuti musangano wedu hapana mhirizhonga yakaitika. Hapana mhirizhonga yanga iripo. Saka iye akaraudza kuti vanhu vaungana apa vaendeza mhirizhonga ndiani.
Tosvika panguva yamakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Makanzwa sei mushure mekunge mapiwa mutongo iwoyo kuti mubvise mari yechibatiso?
Chekutaura kwandaita chokutanga ndechekuti handigoni kana tigoni kufara. Chikonzero chiri chekuti hataifanira kumbosungwa nekuti hatina mhosva takatapara. Saka takatogumbuka kuti mapurisa aya nechihurumende chacho vakatotitamisa kunotigumbura nokuti zvavakatiitira hazvaifanira kumboitika. Isu hatina mhosva takapara. Saka hatigoni kufarira kupuwa mutongo wekunzinda yekudzimba kamusina mhosva yamapara. Zvokazvizitangwe zvino vanhu veZimbabwe kuti misangano yemudzimba hainei nepolisi clearance. Inobvumidzwa. Naizvozvo hataifanira kumbosungwa mukoma jonga.
Kana muchiti imi hamusingafaniri kunge muchimbosungwa, muchatedzera here zvakatarwa nematare kuti munge muchienda kunozvipira kumapurisa svondo rega rega nezvimwe zvese zvakadaro?
Zvose izvozvo tinotevedza, asi mutemo wenyika unotibvumira kuti kana tikange masungwa zvichiri pamutemo zvisina tsarukano, munotendedzwa kusungisa kana kusunga uyo wacho anenge akusunga mutora mhosva yamapara. Saka zvose tichatevedzera. Ichaka nguva ikota aiwa vakatisunga hatitora mhosva yatapara. Tikaitwa inonzi unlawful detention, tikagara mukati isina tsarukano, tichatevedzera mutemo kuti vanhu ivavo vaite brought to justice.
Tonzwawo kuti kune nhengo dzakabata chirwere checovid-19 dziri muusungwa. Dzakakwanisa here kunge dzichiwana kurapwa kana mishonga?
Sezvamunongoziva kaku ine hama yedu yakabatwa necovid ndeyezvonatsanangura pataigara nemagariro anoita kuti pave nokutapuriranwa nechirwere checovid. Asi kupindura mibvunzo yedu, hakuna mishonga iriko. Vazuru vakapinda nyoka. Hurumende yatadza. Taanangoita kugona kuti vana veZimbabwe vafare kuti aiwa vakamisa chitorai mimi nyika yende mberi. Munyika muve nebudiriro, muve nemusaro, muve nehurumende yevanhu.
Manga makateerera kumurongi wemisangano mubato reCCC uye varumiriri vemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Vanotungamira mitambo veSports and Recreation Commission vanoti vaisa chikumbiro kuhurumende kuburikidza nebazi rezvemari kuti ipe mari kuzvikwata zvenhabvu zvenyika zvemaWarriors neMighty Warriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weSports and Recreation Commission maGerald Mlotswa vanoti vane chivimbo kuti chimwe chavo chichanzwiikwa zvichitevera ruyamuro rwavakawana apo maWarriors akaenda kuAfcon gore rapera.
Football at national level, that is the Warriors, the Mighty Warriors, should be funded, you know, from the treasury. That's our recommendation, and then it's for government to work
takakumbira kuhurumende mari kuti vabatsire maWarriors asi tichi takamirira kuti tinzwe kuti vachatipa here kana kuti havasi kutipa.
Vamunotya vanotora kuda kuti Zimbabwe itevedzerewo zvinoitwa nevekune dzimwe nyika uko hurumende dzinopa mari kuzvikwata zvenyika apo zvinotamba nevekune dzimwe nyika. Vamunotya avo vanove zvekare mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti panosvika musi wa31 kurume gore rino mapazi ese ezifa anenge aita sarudzo votanga hurukuro neFIFA kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzeutungamiri hwenhabvu. Izvi zvakauya mushure mekunge SRC inove bazi rehurumende yakadzinga basa bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. Nengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza asi inofarira kutanga yagadzirisa zvakadzikisa Zimbabwe munhabvu yepasi rese.
Izvo tinonzwa tichifara chaizvo kuti vanenge vakupohwa mari asi tine rimwe dambudziko ratinaro rekuti kuti hurumende iyoyo at the same time vakaita kuti vavharise vakomana kuti varegere kutamba maInternational Games. Saka zvinhu zvekuti kuti vape maWarriors mari vasingatambi maInternational Games ndevapana towadawo futi kuti vapana ivavo vachiwana exposure yekuti vaenda vachinotamba bhora kunze inezvi takangobvharirwa tiri mukati. Saka hatisati taziva kwatiri kuenda so far.
Ukuwo mutsigiri weDynamos vaKenneth Tatenda Gova vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza.
Tinotenda hurumende because it's an improvement kumaplayers edu. Ukupiwa kwavanoita mari ndoshungu dzavanoitawo mukurambo wavachida kutambirawo nyika. Uyezve tinotenda nekukuridza hurumende kuti irambe ichisponsa maWarriors yedu nemamighty Warriors kuti bhora rirambe richienderera mberi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Muve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. MaWarriors akapedzisira kutamba nedzimwe nyika kuAFCON 2022 uko vakapedza vari pasi pasi mugungano raisanganisira Guinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokupai mashoko abva kwamurimi vateereri ari pamusoro pekusvitsa kwakaita Studio 7 nezuro makore makumi maviri yaparurwa.
PaStudio 7, PaStudio 7, mamuka sei, mnotawa na mkuma japera, ngwe ya ndiri kuno ku South Africa, papendo. Chiti makoro koto, pa nefenyeva, nefenyeva Studio 7. Noti dai musipo, tingadai singazizi neti kamunika, makachukoshera, rambai makadaru, ne unyanju wenyu. Tinokunzwa iti kuno ku South Africa, tinokunzwa iti ku Zimbabwe, tinokunzwa iti elo kupatinenge tiri. Makachikoshera tinokutendai vana mukoma Jonga, vana mukoma Blessing nevamwe vose vana Gibbs Dube nevamwe vose nevose vakaforma Studio 7 nokokochedzai. Chiri chishuviro changu ini zvangu ndechekuti dei yawedzera nguva yekutefenyura naudzitirebei kana kuti dai yatefenyura zuva rose tingafara zvikuru. Ndinotenda.
Makadiko yeStudio 7, isu tinongoti makorokoto, mwana ari kukura. Tinotenda nenhau dzenyu. Vana mukoma tananuka hwande. Ndinonakidzwa nenyu dzenyu dzamunotipa. Munotigonera mese, handingakupedzei nemazita. Makawanda veStudio 7. Shure yangu ndinongoti emawanawo muzinda muZimbabwe, mavakawo muzinda wenyu muZimbabwe weStudio 7. Unga dzine dzakunyisa kundeka mamuro wamangoma muchimhosera unuro wamangoma. Ndinga zvine zvadzora ndozvandinongo kunamata kuti SD7 yawanawo muzinda muZimbabwe. Ndinotenda hangu, ndini Peter Chwara.
Makorokoto makuru kuStudio 7 kuti masvitsa makore makumi maviri murimo mulima yebasa rokushandira nyika yedu yeZimbabwe rokushambadza nhau musina divira munorerekera asi makazembera pabango roumhizha hwenyu hwokukusha nhau dzezvinoitika munyika.
Tinotenda vose vatumira mashoko ekukorokotedza Studio 7. Anokuunika ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gaino kumedisaidi.
Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithathe ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 28 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Tumba isenzanana sela abantu abangocwepheshe kakhulu izisebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okuncedisa ekuthatheni izinqumo emakho.
Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usebumbe ikomithi ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZimbabwe Tourism Authority ukuhlolisisa kumbe kulenkohlakalo eyenzakala kuyo.
Izilimo ezinjengomumbu, hayi sekuchile sibilise kumhlophe nge masimini, sekuchile. Simadolo zima, kasiwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini.
Izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu, kuhlangana lokuchisa kakhulukazi kwelanga osokuchiye izilimo emasimini zichile. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi werumba uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe le Manza Mnyama Sounds. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukhiphe umbiko ngolwesihlanu esithi usebumbe ikomithi yabantu abahlanu ezasungula uphenyo lwabakhokheli beZimbabwe Tourism Authority, iZTA Board. Ikomithi le iyabe ikhokhelwa ngumnumzana S. Masanga ongunobhala kugatsha lukahulumende lwePublic Service, Labour and Social Welfare. Undlovu uthe lanxa kukhona akusolayo, lokhu akutsho ukuthi kule nkohlakalo ethe yatholakala kumalunga akhokhela iZTA. Uthe okwamanje ikomithi le izaqhuba loluphenyo ihlolisise njalo ibuthanise ubufakazi eyabe ibutholile ibisimethulela umbiko wayo ogcweleyo ngemva kwalokho. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi nxa kulokusolelwa ukuthi kukhona okungahambi kuhle kakhulu ekuphatheni impahla kaZulu, indlela elula esemthethweni njalo epha wonke umuntu amathuba okuthi azwakale kakhulu indlela elandela yona le ukuthi ngiyasumba isenzanana sela abantu abangocwepheshe kakhulu izisebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okungincedisa ekuthatheni izinqumo ngakho kuvamile ukuthi into umuntu angasola sethe thatha amanyathelo engakayenzi kuphela kodwa umthetho wethu usicacile ukuthi kuqakathekile ukuthi into enjengale kube lophenyo oluthethayo so ke masengizile ukuthi kulezinto ezingabe zisenzakala ngendlela engekho emthethweni nasengibona kuqakathekile ukuthi siwulandelele lomthetho ngifake ithimu engibona ngani izakwenza umsebenzi ngendlela esezingeni eliphezulu sole ukuthi iqiniswe kulini
ngobani bona abazabe besenza lolu phenyo
baphumile kugazethi kodwa obathungamelayo ngoyenzeningamhlamba ngumabhalane jikelele permanent secretary not secretary general permanent secretary oweministry ekhangela i-public service labour and social welfare ubaba umahlanga nguye ongumgcinisihlalo okomentileli bhatikile abaningi kakhulu ngama-chief director kwamanye ama-ministry kumbetho zikahulumeni
kungathi iqembu le-anti-corruption lalo liyabe liphatheka kuphenyo lolu
no mina babe-anti-corruption besolele ukuthi ile-corruption eyenzakeleyo bayayenza uphenyo labo oluhlukileyo ma besolele ukuthi ile-corruption but mina ma ngithole ukusolela ukuthi kule nto engahambanga kuhle ku-department engaphansi kwami or ku-parastatal engaphansi kwami ngilo mlando wokuthi ngizishithe ukuthi kwenzakeleni lo mlando wokuthi nase ngingeqiniso iqiniso litshengisa ukuthi kakuhambanga kuhle ngibe lamanyathelo engathethayo ngokusemthethweni okwakhathesa angifuni ukuthi ngithi mina kukhona okungahambanga kuhle hayi kusaseyikusolela esiza kuncediswa laba bantu abazayenza uphenyo esikhangelele ukuthi into abazayenza ngeneseshana esimahla
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathintambo ogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe esixoxelaye ekobulawayo. Isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa aseqale uphenyo lwesikolo se-Dominican Convent eHarare ngemva kwencwadi ebijikeleza enkundleni zokuxhumana okuthiwa yalotshwa ngumbalisi omkhulu waleso sikolo ilandisa ukuba kule nani labantwana abayisitshiyangalombili 8 asebexotshwe kuleso sikolo ngoba betholakale bethatha njalo bethengisa izidakamizwa. Sizweni uNyathi echasisa kabanzi ngalolu daba.
Into efuna ukuthi sichasise abe-Dominican Convent awazange bafake i-report kumapholisa amapholisa abapha ngokubona incwadi leyo ihamba kuma-social media pages so izolo amapholisa abahambe isikolo bakhuluma lo headmistress labanye amathishala bahamba labo i-Harare Central ukuthi senze ama-investigation so sikhuluma kunje amapholisa basayenza lokwanethi thina ama-investigations iningi sizalitshela ngokuhamba kwesikhathi.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxelaye eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu emandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu kuhlangana lokuchisa kwelanga osokuchiya izilimo zichile emasimini lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo lidinga uncedo lokudla kulandela ukuselakala kwezulu njalo nyakenye okwabangela ukuthi abantu abambalwa baswele imvuno. Abogatsha lukahulumende lwezokulima bathi isimo sibi kakhulu esiqintini seGwanda laseBybridge. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Osaphethe isihlalo somkondiso wezokulima esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula sutshile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kolinywe ekugcineni. Uthi ngaphandle komumbu ezinye izilimo ezigoqela inawuthi zikhula kakuhle ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekujikele nkomo zisengozini okucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South leBybridge. umnumzana Thembi Nkosi nathi obhethe leGwanda South uthi isimo sibe masimini.
Izilimo ezinjengomumbu hayi sekuchile sibilise kumhlophe nge masimini, sekuchile simadolo nzima kasikwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini kulomnyaka. Le mpupu vele stolo lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo yakhona.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi semawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bazabulawa yindlala lonyaka.
Phela kula nto esizaphuma siyiphethe, indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpupho bakhwelile, asikwazi ukuthi siyenzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi eludumbe Bed Bridge la othi sebelahle ithemba lesivuno esihle.
Imali ngani imali yena ngoba kathesi seliphozile izilimo eziningi sezithile bese zamile ukulandela sakuxwayisa kodwa hhayi kanye izulu lehlule konke sekuchile emasimini balutshwala nje abangumele lapho kodwa ngokukhangela komunye umkhathi siyabona ukuthi umkhathi loku saluwoma.
Ukhansila kawa-12 egungwe umnumzana Okediso Linyane uthi akula nto enhle emasimini.
Isimo sibi sibili haya akula lutho babelatshile kuchile lastik besegwanda sedawoda osikhuluma ngendlala naleyo uthi ukudla kumele kutholakale but akula lutho akula kudla ejempini.
Uthi ngaphandle kwezilimo izifuwe kakhulu inkomo zilakho ukucuba ilobanini.
Chile akula lutho egangeni womile enkomeni ayinkomeni lakho kubi isimo sakhona asikorayithi.
Abogatsha lezokulima bakhuthaza uZulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uZulu ohlaselwe yindlala e-World Food Program ithi abantu abafika bhoso izigidi eziyisithupha 5.7 million badinga usizo lokudla kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila kokwenzakala emaphandleni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje sesidedela usithandekile emhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje uhlelo lwethu sicubungula eziphathelane nomnotho welizwe lokuthi uthinta njani abesifazane. Asizweni umhlonitshwa wethu ezibetha ngegama.
Mina okhuluma lami kubandla lami engizibe i-MDCT ngumkhokheli wabomama okutshane sithiwa u-National Chairing Women. Ngikusenate ngimele iBulawayo Metropolitan. Igama lami elisesithupheni nginguDorothy Moli Dlovu. Kodwa abantu abaningi unganikiza ngalelo gama dandekile akangazi. Ngiyaziwa ngokuthi ngugonyeti wakoBulawayo. Thina njengabesifazana be-MDCT esikhangelane lakho kakhulu nxa sesikhangele zomnotho. Umnyaka uyaqala sithandekile. Abantwana baye ezikoleni. Ezikoleni lapha kulezinto eziningi esizatshintshayo. Ukubhadala ngeyusa. Iyusa akula muntu oliholayo lapha eZimbabwe, babili bathathu abangaliholi. Uthole ukuthi omama bathoni imini yonke belayinize.
angabhadala kule ilayini ye-USA ayibhadala futhi kulayini ye-RTG. Ilanga lonke umama uyatshona engenzanga lutho kukathi impilo yakhe isematamatisini, impilo yakhe ise-flea market, yikho lapho athola khona zona lezi mali. Kube nzima-ke futhi ukuthi khathesi usukisela kule Bengula Street nawuzazi iZimbabwe uziyofika kuparenyat empinyeni ledorobhu. Kufoliwe ngamatamatisi, kufoliwe ngama-flea market, wonke umuntu uthengisa ulude, wonke umuntu uthengisa idelele, wonke umuntu uthengisa ifulawa, uthengisa i-cooking oil. I-computation yangikhona khonapho ukuthi ngawuze uthi susuyajayise uthi sengithengele lami engxenye kwakho uyakuphethe engxenye $20. Uzaphi ndiyishefune futhi ugade ngayo sobuyela emuva, aphinde ugade ngayo sozisento. Ngoba yena imisebenzi akula msebenzi sithandekile, akula. Lolo lutho olukhulayo lolo luyaqeda ezikoleni sibile ngxenye usasile sibili wathaya kuhle kuhle. Ayingeke ahambe kuzaze ayafika ku-training. Esefike ku-training asithole sibisi 2%, kodwa khathesi ukuthi uzasebenza ngaphi, akula. So kumele aphume ilizwe aye kwamanye amazwe abe yi-foreigner. Ayehlupheka futhi wese okudlula lokhu akubalekele ngabo. Abathi bona laba batsha ngase bekhuluma lolu limi labo lwempumalanga ngapha bathi yiringwa zangkwazwa kuphunga futhi izinto uhlanganisa. Hlanganisa ukuthi kumbe ungaphuma lowo kuphila.
Kulona lolu uhlelo siyake sikhulume lomphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane. Yena uthi uhulumende ulenhlelo eziphathisa omama. Ungathi kulosizo yini abesifazane abalutholayo?
Hayi, iqiniso lihle njalo kalibulali. For example, ngingakunika mina i-example yeZimbabwe Women's Bench. Mina ngokwami ngingummeli wabomama ephalamende, ngingumkhokheli wabomama enhlanganisweni yami MDCT. Kumnyaka ophelileyo ngiyabona ngihambise omama aba-more than 700 ukuthi bayebhalisa. Ngihamba nabo babhale bafila amafomu. Kuthe kabavula amabhenki e-akhawunti, bawavula amabhenki. Nanamhla lokhu kunje sithandekile, akuba nto leyedwa kwazi uzulutho ebhenki lakhona khona lapho. Ngike ngazi ngabuza futhi lami khona ngabe ngisephalamenti ukuthi kanti ibhenki leli lincedisa njani. Kwathiwa khona hhayi ukuthi kade ngingakahleli indlelo zemali. Ngeqiniso kodwa ukuthi ngeviki yesibili kaFebruwari sizabe sesihlelekise ukuthi laba abaphathintambo sibabuze weda sibabuza ngendlela le yokuthiwa ngama-questions without notice kumbe ngama-questions with notice. Bengilindele ukuthi ngaye siceda lindaba ye-delimitation ngezizekuthi ukuthi kathi kuncedwa abanjani babake befokeni abancedwayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Molly Ndlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo, yena engumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT njalo engusenator wakobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingalichona njani solukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Angleston Sivanda ocubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lokwabiwa kwezigaba zokuvota i-delimitation.
Bona kuyinto emangalisayo nje ukuthi amabandla wonke asola kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana.
abezanu-PF bayakhalakhala bayacabangelana bayasolelana bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission abe-TPC labo bayakhalakhala abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe sasithe eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kutsho ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile mhlawumbe kwesinye isikhathi urefuli unompembe angabafeki kakhulu amabandla ngoba abantu sebejayele ukwenza into zomgunyathi lokuqilibezela omunye yabe sebona ngani iqembu lakhe qilibezelwe so kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu bezimbabwe engisingathi ngesilungu yipolarization so ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esindebele uyasihlala usolwa nje so yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye lomunye ebona ngazana ukuthiwa uqilebezelo
ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kugqilibezelwe na kukhetho oluzayo kumbe kwayenziwa amaphutha nje kuphela
angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezanu-PF bakhalakhala abe-TPC bakhalakhala lalabana labo bakhalakhala lengcwethi lazo ziyakhalakhala kutshengisela ukuthi bebe ngayenzi lawa maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi ngamaphutha angayenziwe mhlawumbe ukuthi sesikuthi i-capacity ukuswelakala kwe-capacity i-capacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu beZimbabwe Electoral Commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo bemboda bekhekheleza bengena ngapha bedinga ukuthi ama-constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituents abengasaphumi so basebesenza khonokhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani ama-constituents ethu asale elishumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo alubana ebulawayo isele isilama-constituency angu-10 kumbe angu-9 so khona lokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithe mina ipolarization ngaphambilini ukuthi akusathi akuthenjwana omunye lomunye la befisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe bese kusiba khona amanye amaphutha asiwathi thina the technical and administrative engicabanga ukuthi izek isengabuyela iwalungise abangawenzanga ngabomo ngicabanga ukuthi lokho kuyalungiseka qhutshekelwe phambili
lo ke bekungumnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba
Balaleli baka Studio 7 liyaziswa ukubana umsakazo wenu uzasungula inhlelo ezimbili ezintsha ngomgqibelo langesonto ntambama. Lezi nhlelo zizabe zikhangelisisa ukubhekane labasemaphandleni ngomgqibelo kuthi ngesonto zihlolisise ukubhekane labesifazane. Inhlelo lezi ngezemizuzu engamashumi amathathu. Ngakho ke sicela lina balaleli lisincedise ukukhetha igama lalezi nhlelo. Olwemaphandleni noluphathelane lendaba zabesifazane. Sicela lisithumele lawo mabizo enhlelo kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Izaphinda njalo +1 202 465 0818 kumbe ekhasini lethu ele Facebook ku VOA Ndebele loba ebulenjini ku www.voaindebele.com. Uzasinika amabizo asekelwa umuntu wonke, uzathola umvuzo owe radio encane.
Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla silomculi werumba odabuka eCholocho emaguswini uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Lapha baphethe ingoma zakwezimbili ezintsha. Untungamile Inkomo eStudio 7 usipha lolu daba.
Ingoma yakuqala ithi ukuba yisangoma, kuthi esibili yona ithi baqapheleni. Nango uChristopher Mazolo.
Ingoma le eyinye ethi kungcono ukuba yisangoma, kusho ukuthi ngiyengabheka okwenzakalayo esimeni sabantu abathi basizwe abasiza abantu, bayabasiza kodwa kubuye kube khona ubugebengu abenzayo, ngoba uthola abantu bethi basiza abantu kodwa begcine sokubana bafundisi nabaprofiti abadingela abantwana.
Kule ethi baqapheleni ukhuluma ngani ncu?
Lana ngikhuluma empilweni uyathi umuntu uphila naye, umuntu uthola ukuthi uyakucindezela, or noma umuntu uzitshela ukuthi umndeni wakho noma uyifamily yakho, uthola ukuthi kukhona akwenzayo ongakuthandiyo or okucindezela wena ngokwempilo.
Abalandeli ubatshiyela aphi amazwi?
Kubalandeli bengithanda mpela ukuthi kabasapoti besixhase kakhulu mpela emculweni, kakhulu enyaweni lwakithi lwasesikhalangeni lasezindebeleni mpela, ngoba yiwo umculo esesiwukhangelele kakhulu ukuthi yiwo umculo esinawo, besithenge lamasidi kuzo ukuthi phela sikwazi nathi ukuthi sikwazi ukuyarekhoda sikhiphe izingoma, bengathengi lawa ama-pirate ama-10-10 lawa.
Do it.
Siyabonga Ntungamili, namhla ubesiphathele umculi uChristopher Mazolo Ncube ophuma eTsholotsho ehamba leqembu lakhe leManzamnyama Sounds. Singeke sihlukane isihlobo, nanzi ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi intamba ogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe yomnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Usebumbe ikomiti ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZTA. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.